great day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 8 Gubhumbi 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanotengesa mumigwagwa vanoti manyepo kuti havasi kutevedza mitemo yeCOVID-19. Vamwe vashandi vehurumende vanoti vachasangana nhasi kuti vaone kuti votora danho ripi nekuti mari iri kuvimbiswa nehurumende ishoma. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vanhu vakafa nechirwere ichi vachiri chiuru chine mazana mashanu ane makumi matatu nemumwe 1531, asi vanhu gumi nevasere vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vape zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu zvine mazana maviri ane makumi matatu nevasere 153,238. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi masere nevana 36,984. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana masere nevatatu 34,803. Kunyange hazvo hurumende iri kuti iri kuzowedzera vashandi vayo mari kutanga mwedzi uno. Vashandi ava vanoti iri kuita zano ndega uye vamwe vavo vachasangana nhasi kuti vaone kuti votora danho ripi nekuti mari iri kuvimbiswa ishoma. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wesangano riri kumirira vashandi munaurirano nehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende.
Sedare reZikopsu tiri kuronga kusangana apo tichagara pasi tokurukura toonesana zvakabuda mumusangano wedu weNGC, toonesana matanho ari kuitwa nehurumende, toonesana zvatakafanira kuita. Kureva kuti zvichabuda mumusangano weZikops ndodanho nechisungo chetichaita chichatiudza kuti vashandi vehurumende vofamba sei, hurumende toipindira sei zvairi kutiitira izvi.
Zvichakadaro, mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vanotiwo havasi kufara nenhaurirano dzeNational Joint Negotiating Council idzi.
Chatiri kutaura isu ndechokuti hurumende iyeyi yakapa vamwe 150 to 250% salary increase zvisina varayiridzi navamwe rest of the civil servants. Iyo mari inoita 25% haikwani zvachose. Chatiri kurudzira hurumende ndeyekuti ngaiise varayiridzi payakaisa vamwe vashandi vehurumende kana isina mari. Ivapewo mari yakapeta ka 4 times kwadruple the salary, current salary. Tozonegotiata kuti tingasvika sei pamari inoita 520 to 550 US dollars. Iyo yaitambirwa navashandi October 2018 azoti asvika.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru werimwe sangano revadzidzisi reZimta vaGoodwill Taderera vati vave kuenda kumabasa mazuva matatu chete nekuti mari yavari kutambiriswa ishoma.
Ndinoda kutsinidzira ndichiti ini zvechokwadi iri ndiro danho ratakatora rekuti tinoenda mazuva matatu chete, asi havazi vese Mamwe mamembazi ezi mtavano tuti. Iwo mazuwa matatu iwayo ama kataura. Akato wandisa. Saka nekudaro. Isusu ticharamba tichinzwa. Kuma mambazi edu. Kana tuwatinga tuwatsigiri. Zimta inoramba ichiti. Vatsigiri vayovese vanongotarisirwa kuenda kubasa musuwe muvhuro chipiri nechitatu kusvikira hurumende yagadzirisa zvichemo zvedu.
Nhaurirano pakati pevashandi nevashandirwe svondo rapera pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council hadzina chadzakabura nenyaya yekusawirirana svondo rapera. Sachigaro webazi rezvevashandi Republic Service Commission vaJonathan Utaunashe vanoti hurumende ichawedzera mari nhaurirano dzichienderera mberi. Vanoti hurumende irikuda kuwedzera vashandi mari nezvikamu makumi maviri nemashanu kubva muzana kana kuti 25% mwedzi uno, yozowedzera zvimwe zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% muna chikumi. Vashandi vanoti varikuda kuti mari idzoke pamadhora mazana mashanu ekuAmerica yavaimbopuwa kare. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yakazvipira kuwedzera mari nekuenderera mberi nenhaurirano.
Hurumende yakazvipira kuwedzera vashandi mari vehurumende, asi tinoda kuti vagare pasi seNJNC votaurirana government team ichiisa zviri kubva kugovernment, masuggestions ari kubva kugovernment maererano nekuwedzerwa kwemari dzavashandi.
Nyaya yekuramwa mabasa kwevarairidzi inonzi nevamwe vabereki iri kupa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo muzvikoro, vamwe vana vachiguma vabatira pamuviri, vamwe vachikundikana muzvidzidzo zvavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Blessing Zulu.
Sangano revanorarama nekutengesa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation raramba mashoko ari kutenderera ekuti vazhinji vanorarama nekutengesa havachatevedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mashoko aya ari kuuya zvichitevera kubvumidzwa kudzokera kunotengesa kwakaitwa nhengo dzesangano iri mwedzi wapera. Kubva zvanyevenyutswa mutemo unorambidza kufamba-famba uyu, vanotengesera mumigwagwa zviri kunze kwemutemo vakawanda vanonzi vakazara munzvimbo dzisingabvumidzwi, uyewo misika yose inonzi yakazara. Mukuru wevicet vaSamuel Wadzai vanoti sangano ravo riri kushanda zvakasimba mukukurudzira pamwe nekuyeuchidza nhengo dzaro pamwe nevanorarama nekutengesa kuti vatevere mitemo yakatarwa nebazi rezveutano. Ngati nzwei hurukuro yavaita naJoga Kandemiri weStudio 7.
Aiwa mukoma, matogona matibata kuti tipupure chokwadi chiri kuitika. Chekutanga manyepo kuti mavenda ari kuita basa asina kupfeka mamasi. Izvozvo tinozviramba mukatarisa mukapamba mamakezi ese. Munoona kuti kana pane vanhu vanopfeka mamasi yavo nenzira chaiyo yakatsarukana, mavenda ari kutengesa. Chechipiri manyepo ndeyekuti vanhu vari kutengesera pese pese nekuda kwemufungo wavo. Handizvo ndofunga munotondera mukoma kuti pakatanga nyaya dzelockdowns pakaita bata vabata malocal authorities achiputsa misika yevanhu achiti takuzogadzirisa nekuti taina mukana nekuti kune lockdown vanhu havasi kuenda kumamaketi. Hapana kwati kwagadzirwa kumamaketi kwese. Mukafamba muchitendera muHarare nzvimbo dzese dzakaputswa dzakangomira dzakadera, hapana basa rapedza kuitwa, hapana chavakwa chinotaridza kuti pane nguva yakatorwa vachiinvesta kuti vagadzirise misika inotengeserwa nevanhu. Saka isusu maonero edu ndeyekuti misika yavaingoiputsa kuitira kuti vadzingirire vanhu pamabasa ari pavanoshanda kana malockdown apera sezvizvi. Manje tagara tinozvitaura kuti kana pasina kuwanikidzwa kutsvakirwa pekundoshandira hazvirevi kuti ndorarama ndogara mumba ndichifane nzara. Tinondotsvaga patinokwanisa kundoshandira kuti tikwanise kuraramisa mhuri yedu. Ndozviri kuitika. Hakusi kuti hatiri kuenda kwakatsarukana kwokundoshandira, asi vakaputsa misika. Havana kuda kuita bishi kana kutora nguva yavo kuti vapedze kugadzira misika iyi.
Konyaya yekuti hamusi kusiyawo mikaha pamwe nekugeza maoko munzvimbo dziri kushandirwa munotii ipapo?
aiwa zvimukava kunyepa mukatsasisa kumbare tu kuna kutora mapicha tikakutaridzai vanhu vanenge vachitotraya kusiya mukaa vatisho kuziva kwamurikuita because hapana mamakets akagurwa zvinotokonzeresa kuti pange parikuita senge pasina inokurongeka pamashandiro arikuita vanhu but inhau iyoyo kuti malocal authorities hazvizi kuitika muHarare cheteka zviri kuitika kwese mukatsasa kwese kwakaputswa musisika havana kukwanisa kupedza kuvaka misika iyi saka isusu hatifanhi kuda kumhanya kublema mavhenda nokuti mavhenda tiri kutraya kurarama kuchengetedza mhuri dzedu and takatora nguva yakareba takavharirwa panze takavharirwa mudzimba tisingakwanisi kushanda tawana mukana wakadai hatingakwanisi kuregera kushanda nenhau yekuti havana kuda kuisa pfungwa dzavo dzakadzama kuti vakurumidze kuvaka misika iyi of course hatikurudziri vanhu kuti vashande vasingapanani mukaha yamuri kutaura iyoyo asi tinotarisirawo futi kuti malocal authorities ngakurumidze ngaite chimbi chimbi avati mamakedzi vanhu vawanikwe kushandira pakanaka
muri kumboedzawo here kuvaengeja kana kutaura navo pamusoro penyaya iyoyi
vanozviziva isusu seboka tagara tinokurudzira kutanhaurirana nemalocal authorities hationesana panenge pane matambudziko saka tinogara tichitaura navo ende chikuru chatongoona ndechekuti pane kusava sirius kuripo vanhu havasi kuona kukosha kwekubatsira informal sector kuti idzokere ishande onaika kuti nyika yange ichishanda hunge informal sector ichishanda saka kusangova sirius kwemalocal authorities kusangova sirius kwehurumende
ko panyaya yekubayiwawo kwenhomba nhengo dzenyu dziri kutorawo sei nyaya iyi
aiwa isusu seboka tiri kutopupurira kuti aiwa vangowana mukana ngavaende vandobayiwa nhomba idzi nokuti chirwere ichi chokwadi tora kuti chipere saka nzira yogaya chinogona kupera nayo ndo nyaya dzevaccination idzodzo so tiri kukurudzira mamembers edu titori necampaign yatiri kugumhanya nayo inonzi people's vaccination campaign yatiri kukurudzira mamembers edu nyangwe vasiri mamembers edu kuti ngatitore vaccination inotibatsira kuti ikonomi yedu inge ichivhurika zvakare vari kufamba vachitaura manyepo maringe nenyaya yevaccination isu hationeso kuti vari kuitira nyika zvakanaka
avo vange vari mukuru wevendors initiative for social and economic transformation vasamuel wadzai vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 hurumende yakazivisa nezuro kuti bvunzo dzepakati pegore hadzisanyorwa kusvika muna mbudzi gore rino ichiti izvi zvakakonzerwa nekuvhiringwa kwedzidzo kwakaitwa necovid-19 gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau nezuro kuti dare remakurukota rakabvumirana kumisa bvunzo dzemuna chikumi gore rino kuitira kuti vadzidzi vawane nguva yekugadzirira vagozonyora bvunzo dzavo muna mbudzi vachipindura mashoko aamai Mutsvangwa rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rati varayiridzi vakanguva vaudza hurumende pamusoro pebvunzo idzi asi hurumende ichiramba kuteerera mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takavafira zhou vayambira hurumende kuti inofanirwa kuteerera zvinotaurwa nevarayiridzi vachiti asi varayiridzi vanofara kuti hurumende yazozvionera yega kuti kunyoresa vana bvunzo hazvibatsiri sezvo vasina kugadzirira zvakakwana sezvaitaurwa nevarayiridzi gore rese vazhou vati varayiridzi havasi kuenda kubasa nhasi china
isu sevarayiridzi tinoti izvi zvaitwa izvi vakatodla manonoko asi hurumende inenge yasvinura apa nokuti vana havana kudzidza zamanation rinonyorwa navanhu vanenge vakadzidza saka zvaazvisingabetseri zvisina musoro kuti vana vanyore zamanation romuna juni nokuti kusvika pari zvino muzvikoro hapana zviri kuita ende tinokurudzira hurumende kuti dai yaona kuti muzvikoro nyaya dzekutambirwa kwemari navarayi dzagadziri zvanoti tisigadzirisi kana mazamanishini acho anozonyorwa nanovhemba chinongova chigadza pasi mimba yomusikana
izvi zvinorevei kuvana vechikoro
zvazvinoreva kuvana vechikoro ndezvekuti vanofanira kuti vagadzire kuzonyora bvunzo dzomuna novhemba avo vanga vachifunga kuti vanganyora bvunzo dzemuna juni hakusisina saka vanofanira kuti vachinge vaprepare bvunzo dzomuna novhemba izvi of course hazvisiri kuti zvakabuda munhaurirano asi kungoti hurumende yakangozoona kutevedzera advice yaipiwa navarairidzi yavakaramba nguva yakareba, saka vazongotirimukawo vakaona kuti hapana chingabuda uye zvekutya kusekwa vana vakawanda vaita ma0%. Tinokurudzira vana kuti isu sevarairidzi takazvipira kudzidzisa vana vechikoro, asi tiri kudambogadzirisa dambudziko remari dzatinotambira kubva kuhurumende.
Maziisa hurumende pamumire here?
Sevarairidzi takanguri tadzivisa hurumende kuti mazamanishina anonyorwa nevana vanenge vakabva silabhasi. Saka apa hapana chekuzivisa hurumende, asi kungoda kungotaura kuti dai hurumende yatevedzera professional advice hatizaipedza nguva vamwe vachipripeya, vamwe vachiseta mazamanishi nokuti achazonyorwa muna junior asinganyori. Tinongokurudzira kuti mune ramangwana hazvibatsiri kupedza nguva kukaka nharo kuisa zvimuti munzeve tisingateereri professional advice. Apa hurumende yazongoita zvoumbimbi ndoga, asi at least zvinoenderana namaonero akanguraitwa navarairidzi kuti zamanishini rinotesta zvinenge zvadzidzwa navana, kwete kufunga kuti mwana angazoita miracle akangomuka vakugona zviri muzamanishini. Izvozvo hazviko. Dzidzo inototi munhu adzidzise uye zvinokupreparea ndokuti munhu apase mazamanishini.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takawachira Zhou, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mutengo wemapasipoti wakuitwa. Vachinyora paTwitter gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati pasipoti kana kuti ordinary passport rave kuita $60 emadhora ekuAmerica, US$60. Pasipoti rinobudiswa mukati memazuva matatu kana kuti 3-day passport richiita $200 emadhora ekuAmerica, US$200. Amai Mutsvangwa vati pasipoti rechimbi chimbi rinobudiswa mumaawa 24 kana kuti 24-hour emergency passport rave kuita $310 emadhora ekuAmerica, US$318, uye gwaro rekufamba naro kana kuti travel document rinoita $60 emadhora ekuAmerica, $80. Herald rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vachapinda mumusangano weSADC Tracker muMaputo kuMozambique. Musangano uyu uchange uchikurukura kusagadzikana kwakaita zvinhu muMozambique uye kutsvaka nzira dzekubatsira nyika iyi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi vashamarari vese veStudio 7, mari kutaura namukoma George ndiri paPolokwane paSouth Africa po. Ndinoda kutaura zvangu nevavo members, mamembers edu ari kutengwa, members edu ari kutengwa neZANU-PF kuti aiwa muri kuzvikokera moto muziso. ZANU-PF haisi kukudai, chairi kuda kuda kukuparadzanisa ine musangano wevanhu. Musangano wevanhu, musangano unotungamirirwa naPresident Nelson Chamisa, ndiwo musangano watakatarisira une ramangwana rakajeka, une gutsa ruzhinji, nekuti ZANU-PF iri kutenga mamembers edu ichitadza kupa maticha mari. Maticha ari kukomplaina mari, asi iri kubvisa mari yekutenga mamembers edu.
Zvese zvese zvakandobhenda, asi tiri kuzwa murukuruziri kuti awa masangano ekupe vanhu mvura yakachena vanotoita nezuva ravo ravanonga vechiita. Kune mamwe maguta but kunoko hakuna nechirunu. Vanhu vari kubva uyai unono muoni mutarise muone kuti pane pari kubude mvura here. Uyo ari kutaura vanotaura zvekunyepa bhoza weshe kumalokesheni hakuna mvura. Uyai mutarise muone kuti pane pari kubude mvura here. Vanhu hakuna mvura. Zvese zvakanochaya mapana chimwe chakadhuvha but vanhu vanoshanda kunyepa kuti kwaka kuri mvura vanhu vari kutoona mvura yakanaka chiri kuitwa tine rwizi rwedu apa budzi mufuya wakakura serevhi zvekuti kunokwanisa kuvakwe dhemu guru nosupplya mvura titori naro already bangazani but mvura yacho haisi kusvika kuvanhu panaka tikuite zvakadai hakuna nechakanaka chiri unono uyai mutarisi muone
Mangwanani, mangwanani, vanangoma jonga, mese vashamarari vestudio 7, ndinonzi Queen ndiri paJoburg. Ndabatikana nababa vataurawo kuti MDC yatitambudza nemasanctions, ari kutambudza iwo. Vanei vatambudzwa serudzi nemasanctions, ngavambotitaurira kuti yatitambudza pakadai. Nekuti havana kana passport, havana kana business, hapana kwavanoenda munhu agere muZimbabwe akasarudza akatambudzika nepassport. Iva vasikuziva chiri kuvatambudza kuti chii. MDC yakamboshungurudza vanhu, yakamborova vanhu, yakambosunga vanhu. Chii chakaita kuti masanctions auye muZimbabwe? Handiti kushungurudzwa kwevanhu neZANU-PF. Saka yopiwa masanctions moblema MDC. Siyanai naye Chamisa, siyanai naye MDC. Munhu ngaataure zvinhu zvaanoziva. Matambura inume nenhamo yenyu nekuti muri kutadza pekuvhotera vhoterai chaipo chaipo zvinhu zvinake
mangwanani mangwanani pastudio 7 vana mukoma tanonoka namukoma jonga tizoti makadini makadini mose ipapo imi munoti panyuzi dzechokwadi rambai muchiti panyuzi dzechokwadi tinofara zvikuru Da kutaura kune vose vanosapota mukoma Nero Chamisa Didi Chamisa chete chete pamberi apo 2023 tinopinda chete tisaneta tichiudza vana Dhagau kuti zvavanoita nezano yavo izvo ndezvekunyepa izvo chero Chamisa akafa achinzi yawacho waita pati nhasi wachiti hazvita nhasi unenge achingova Chamisa chete chete hazvichinji vanhu vanoda mukoma Chamisa
makadini muZimbabwe mangwanani akanaka dambudziko ratiri kuwana muZimbabwe inyaya yekuti the opposition MDC alliance is spreading the message of hate we are hating each other as Zimbabweans inyaya yekuti ngana ndiye anofanira kutungamira nyaya anofanira kutungamira Pozi mwakatara kuti dambudziko ratina ari izvezvi. Our problem is no longer ZANU-PF, but problem yedu is now Chamisa. Because he's a selfish guy, self-centered. Ndiye kanoda ngoti inini ndiye. Dambudziko harina kutanga after kudhonzwa kunirinza marecalls ema MP nemacouncillors. The problem started when the icon of the liberation died. Kumana abuda chimuti. Whatever that he did, achibvisa vanhu achisa vanhu vake, that's where the problem was. Now if you look kuti vamunangagwa vari kuine message of nation building. Zimbabwe is open for business. Iye mukomana anoenda odira jecha. Urikudirira jecha ani? Urikudirira jecha inini? Because now ndini, I'm the one who is suffering. We are suffering as Zimbabweans.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vachipa huchapupu mukutongwa kwemupurisa Derek Chauvin ari kupomerwa mhosva yekukonzera kufa kwaGeorge Floyd, mukuru wemapurisa eguta reMinneapolis vaMedaria Arredondo vakataura chokwadi chavo izvo zvakakonzera vamwe vanhu kuti vavarumbidze sezvo mapurisa asingawanzi kupa huchapupu hunosungirira umwe wavo. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reMinnesota muzuva reComfort Dondo vanoti mapurisa haawanzi kupa umpowo hunosungirira umwe wavo zvikuru kana achinge auraya munhu. Vanoti chiri kukatsamadza vanhu huwandu hwemamwe mapurisa aishanda naDerek Chauvin ari kupa ufakazi hunogona kusungirira Chauvin. Derek Chauvin mupurisa wechichena ari kupomerwa mhosva yekukonzera kufa kwa George Floyd munhu mutema nekumutsimbirira pamutsipa kusvika afa. Tabata muzvare Comfort Dondo kuti vatiudze mamiriro akaita zvinhu muguta reMinneapolis muri kutongwa nyaya iyi.
Muvhiki zvino tasanga kuona mutrial ya Derek Chauvin nekurayirwa akaita George Floyd. Ranga riri vhiki ranga richirwadza vanhu vazhinji nekunyanya vichitema muno tanga tirikuona pamasocial media platforms vanhu vachiratidza kusafara nezvanga zvichiitika. Apo tanga tirikuona vamwe vanoti munhu akafa anga achipomerwa mhosva even nemukufa make. Takaona vanhu vakawanda chaizvo mawitness vachitaura asi zvanga zvinoita kutadza kuti mukutaura kwavo vanga vachinyanya kutarisa magariro aita George Floyd. Izvi zvinova zvinhu zvisina kunyanya kufadza ruzhinji. Highlight kana kuti chanyanya kutarisiswa pavhiki rinoira pfuura mutrial chanyanya kutaurwa nezvacho kana masocial media platforms ndechekuti chief police officer vaonekwa vari kutaura pachokwadi chavo kuti mabatirwo akaitwa George Floyd naDerek Chauvin zvanga zvisiri pamwe chete nemutemo yavo yavano matreni vaonishwa semapurisa. Hapana mutemo unoti munhu anokwanisa kuisa munhu kutsikira munhu vachivhara airway yemunhu. Saka zvinokurukurwa chaizvo nemaorganizations anoti akaita kunge seyedu tichikomenta tichiti chief of police vanovawo munhu wechitema vaonekwa vari kutaura chokwadi asi zvaonekwa zviri zvinhu zvanga zvakavaomera vari pastand nekuti vanenge vari kurwisana nesystem inova yange iri kuita kunge iri kupomera munhu akatozvifira. Ndozvataona saka case yaenda from get one extreme to the other.
Kupera kwezuva ranhasi kuchipuwa umboo chii chamabuda nacho pane zvamanzwa.
Muconclusion tuvatori venhau kana maloya echitema emuno vakamirira kusapota mhuri yaGeorge Floyd vataurawo vakati hapana munhu chaanotadza kusvika pakuurawa. Saka kesi yachona ikuramba ichingoenderera this week hapana hapo zonga zonga ranga richiitika hapana noizi yakanyanya yaitika nekuti hatingi kesi ichiri mukutanga asi ndatirikuona downtown Minneapolis ndatirikuona zvizoro ndatirikuona kuti mapurisa air force varipo vakagadzirira uyezve panzvimbo iri kuitirwa trial iyoyi pane security yakanyanya haungopindi unless utori neclearance kuti upinde. Saka vari kuzviziva kuti parikuwaita mbonga mbonga. Ehe.
Kugarisana kwavanhu kwakadini? Vakagarisanawo zvakanaka here? Hapana kutsamwirana here kwemarudzi?
Kutsamwirana kuripo hanzvadzi. Ndotoona kuti kana even ukaenda kunodriva downtown Minneapolis hazvichazi zvinhu zvinoadvisewa kuti unge uri kuenda so kana une zvaudakana restaurant yaunotsvaga downtown Minneapolis kwakanyarara kunenge kwakatovharwa. After 5 PM it's like there's a curfew. Kunenge kutori necurfew hakuna isa curfew asi vanhu vari kungosesa.
Chii chatinotarisira nhasi china chii chatinotarisira kuti chinge tika mudare redzimhosva here?
Mudarerezi mhosva pari zvino vari kuunza mawitness. Tirikungona mawitness akawanda kuti including hama dzaGeorge Floyd. Saka iko zvinenge zvichingori pamawitness. I think by the time inopera vhiki rineri vanenge vava kuinterview mamwe mapurisa anga ari pamwe chete na Chauvin paakaitika iro dambudziko iroro.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muMinneapolis mudunhu reMinnesota muzvare Comfort Dondo vari parunhare kuMinneapolis kwekare neStudio 7. Video madzikatire nekambo kake ndakakupiwa sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanotengesa mumigwagwa vanoti manyepo kuti havasi kutevedza mitemo yeCovid-19. Vamwe vashandi vehurumende vanoti vachasangana nhasi kuti vaone kuti votora danho ripi nekuti mari iri kuvimbiswa nehurumende ishoma. tashika kumagumo echurongwa chedi chanasi. Iva inesu zekare manero anasi apo tichukupaye zhe zimwe na huu. Ini, jini tanono kawande, jini Washington DC, ndichiti mwasu.